Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ANC ine mavhoti akawanda, inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo nhamba inotaurwa nemutemo ye50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress, ANC, yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkondo wesizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF, EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga kuti akabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havo zvibinga mupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemakiro akaita Independent Electoral Commission, havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakadaro.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika apa, vari kuita sevari kukunda ndevapi? Zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo hasati dzapera kuverengwa, asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndomamirira zvakaita vaZinika.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei papapo?
Zvinozoita ndezvekuti ANC ine mavhoti akawanda, inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vote obatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana neANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC atisikwira vanogona futi kubatana woumba hurumende yemubatani asi izvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzwa ivava vanogona kuwandi ende panowandwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswa neUniversity of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO, vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kuchiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maiya, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa ndechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mkwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANUPF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANUPF, vaFarai Marapira, vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika vodla mari idzodzo. Isusu chingoripo ndechekuti kana munhu ati anova kuvhura PVO inotarisana nezvematunge kwenyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo, iye obvasita make sure kuti zvaaapplya asiti ari kuita ndozvaari kuita.
Zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende, bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya. Mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms, Vama Velas Kumalo, vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa, vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa, vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwavamurisi zvizwai.
Neurombo zvikuru tinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipadira baba vachangirai, kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cherusununguko ichi. Vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vazvizvai, takasangana navo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi. Vachiri kuita ndobvisa here bvisa, pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanu-PF tichifara nedzeshanduko. Vaiita zvinhu zvaifadza vanhu, vakapfeka maheremet kareko. Saka tine nhoroondo, tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi. Vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central, tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi, tinodaira vaishanda navamupofu vari minister chemu inclusive government city maminista imomo. Saka vane nhoroondo yavo yavakaita. Zvinozomukawo mukufamba munoziziva kuti hai zvinowanikwa, asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu. Munoziziva kuti pakurima kwose murima anosanga nezvibinga mupini, pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo. Hakushayi kumasoso kune anovhima, hakushayi kumunzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara. Saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka. Tine kurwadziwa zvikuru, tine urombo kumhuri yekwazvizvai, tine urombo kuna amai zvizvai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu.
Vaimbove mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe, avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe mungatiitsana nguruwo kuti sangano renyu pari zvino riri kuita mabasa api
takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa tinoona kuti pane zvakawanda zvinokontributa panyaya yeutano hwepfungwa zvakafanira mhirizhongwa kumadzimai nyaya yevasikana nyaya yepovhati nyaya yeeducation zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu takatarisa pari zvino kuno kuzimbabwe hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa saka zva zvakanaka kuti hurumende yes our government has done justice as far as public health is concerned kuita awareness yemalaria covid-19 takaona hurumende yakamira chaizvo ichiita nemamapazi kati panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuiswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana-siyana
zvii zvamungatimi zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa
tikatarisa pamapillars emental health hatinoti bonzo mafoundations nokuti zvese maactivities ese atinoita in regard to mental health anofanira nge achiitwa build upon tine slip kuvata chaiko vanhu vachiona kuvata kwakakwana tikatarisa nyika rate of crime vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime saka unongovata wakasvinyura saka already people are not safe tikatarisa futi zvinokontributa mental health vanhu vanofanira kufunga kuti vi pari safe pakachengetedzeka saka people are no longer feel safe munhau yekuti kubirwa kwawandisa totarisa futi rimwe pila tine pila renutrition kudya chaiko kwakakwana nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinga zvatambirita zvazvo but that's the situation on the ground kuti vanhu mari dzavanotambira pamwe hazvisi kuenderana nemaschool fees necost of living vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty bottom line saka kudya chaiko chake kwakakwana hakusi kuwanikwa zvinhu zvakati singati breakfast chai chai yakakwana avanhu havasi kuriwana lunch iri proper malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana maschool fees evana dzaino
tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu munoona sei izvi
ndizvozvo chaizvo asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka iyi inoda kuti tinyatso kudzikisa nayo toona kuti what is the causal effect tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse the underlying issues people have unresolved issues from the past kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemuhudiki even pamwe kutoti munhu akapedza chikoro apedza degree basa wayo inorwana kuti hakuna so those are some of the issues which are affecting especially the young people who are now resorting to alcohol and drug abuse saka zvechokwadi nyaya iyoyo iri kutokanganisa zvechidiki
zvii zvingaitwe kuti tione dambudziko iri richigadzirika
hurumende dovanyanya kuita effort kunyaya yemental health budget yawandisa kunyaya yemental health noti tikagadzirisa zvimwe zvese we cannot solve crime kana tisati tanyatsa kubata zviri kunyanya kukonzera saka number one hurumende ngaise effort ngaise more attention more budget kumental health department zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu vos takatarisa nyaya yekumhirishongwa kuvasikana nemadzimai kuti tipedze dambudziko iri tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable madzimai ngava empowered educationally ngava empowered economically saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki hana fees mwana iyeye atova vulnerable mwana iyeye ava kuti abuse mwana iyeye akutopedzisa kutora zvinodhaka saka panyaya yemaschool fees akugatanozvo kuongororwa
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapi
vanogona kutibata parunhare 0778706518 kana pafacebook page yedu inonzi the peace of zimbabwe kana payoutube channel
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda kuna Marvelous iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu tichichipiwa najonga kandemiri westudio 7
zvinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Linette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mudewe
vanhu itabasa makabiko wajonga makabiko mhuri yese
aiwa kuno tiri vapenyu nhasi tati tikurukure nezve chirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi?
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndobasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro, tichishanda nevadzidzisi, uye kuita maconversations ecommunity tichikurukura nezvinyaya dzechivanhu chedu, dzeuchamiti yedu, tsika nemagariro edu. Mazuva apfuura takaita chirongwa nevadzidzisi.
Zvii chaizvo zvamaidzidzisana pachirongwa ichi?
Nyaya dzeAfrican identity and culture in education for national development towards the attainment of vision 2030. Apa takaita chirongwa ichi nevadzidzisi nekuti ndivo vari kufanira kunge vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican identity and culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nguva dzose. Nyaya yeAfrican identity, culture and heritage inyaya iri integral, iri pakati pezvidzidzo zvedu, kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi. Akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana, mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi. Saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu. Mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo.
Hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro?
Tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje manje. This curriculum iri heritage based, yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA. Subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA level. Heritage study inotangira kuti kuECD kusvikira kuA level. Saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe African heritage.
Tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza, mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu uri kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati?
Aiwa, pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi waMay kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month. Waita mwedzi wakuudzirwa kuti vana veZimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana, voita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuZimbabwe. Asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African vantu spirituality advocates, ABSA, nyaya yeculture neyeAfricanness yedu neyeAfrican identity chinhu chatinoita zuva nezuva, nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika, chinhu chiri matiri. Saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvine chekuita neidentity neculture tikawandira muzvikoro.
Saka zviri kutambirwa sei?
Takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari. Vakauya vashoma, vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo. Bati kutsika, asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya veVPA, vemusic neheritage neculture, aiwa vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamu ichi zvakanyanyisa. Vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa, manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida. Saka ivo ndo vakaita mapioneer edu, ivavo mapioneer zvatakashanda navo avakukwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya.
Aiwa, ndatenda zvikuru muzvare mudehwe, muva nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basa vajunga.
Manga makateerera kuna muzvare Lynette Tendai Mudehwe vesangano reAfrican Bantu Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America. Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika re United States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana maboxi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda dama yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeParamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswavo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose, kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete, kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, huori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba husawira nevamwe, kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kuonzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people wanted our events so that at least we can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCotroad Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kuunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuVulawayo, Reston Vaya, anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura ne Studio 7, nengo ye Bodi re National Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
Chishuwo chedu ndete kuti tinge tine Arts Development Fund ndo yekuti izvo kana mavenue aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Zvare Kesti Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusoro Soro eAmerica's Got Talent apo akapiwa tikiti repamusoro soro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Naiyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 kuhlangula 2024 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo EFF mo MK layo iDA.
Selahlulekile ibandla leAfrican National Congress elibusayo ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende wele South Africa lilodwa.
Iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasi ndlaphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene.
Abantwana abanengi eNkwali Primary School eGwanda South ngabana zindlu zokufundela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selahlulekile ibandla le-African National Congress ebelibusa kwele South Africa ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende lilodwa kwele South Africa. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba asebaliwe phose wonke amavoti okhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Kubikwa ukuba ibandla le-African National Congress lamavoti edlula kancane okuyisilinganiso songamajumi amane ekhulwini lilandelwa ngele Democratic Alliance elamavoti angamajumi amabili lanye ekhulwini 21%. Ibandla le umkhonto wesizwe elisanda kubunjwa ngwaye umongameli umnumzana Jacob Zuma lona lilamavoti ayisilinganiso sokulijumi lane ekhulwini 14%. Ele Economic Freedom Fighters elikhokhelwa umnumzana Julius Malema lilamavoti afika phose isilinganiso sokulijumi ekhulwini 9%. Kusobala ukuba ele-ANC kuzamele libambisane lamanye amabandla ukuze libombe uhulumende. Akukaze kwenzakale lokhu selokhu ele-South Africa lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo EFF mo MK layo iDA. ANC ayinyekenelisi ukuthi ibuse yodwa, yebo kuma province njengabo Limpopo, Free State bazabusa bebodwa, kodwa kwamanye ama province lawo kuzaba nzima njengabo Gauteng okuyi economic hub kuleli lizwe kuzaba nzima. So national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama political parties ukuthi balibusilizwe.
Yes, siyabona iDemocratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana le-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile, kodwa ke nxa sokubuyi-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa engabi khona. Khonapho-ke kuzokuhlupha.
umuntu oku center stage lapha ngu Ramaphosa. IDA siyakwazi ukuthi kayithandi ANC izithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye balenkinga lomnumzana uRamaphosa. So yikho lapho sizabona khona esefaka ama conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lakho within the organization ANC kuzaba lembuzo thize ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi liability. So kuprove ekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube liability enkulu. So i possibility yokuthi from within kube le revolt. Asingeke sirule out.
Ngizange ngathi nxa kungabekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khona bombani.
Uma sikhangela ama-dynamics awe ANC khathesi umnumzana Paul Mashatile angathatha over as upresident. Kodwa siyazi ukuba namaqembu anjengabo Democratic Alliance kawamfuni bahlala bemdingela amacala ukuthi kunezimali ayezithola u-corrupt and stuff like that. Lanxa lawo ma-allegations engaprovwa e-court. Kodwa siyazi ukuba nayinto abahlala bezi-raiser. Yikho ubona-ke befuna ukuthi baye ku-coalition ukuze baprotecte umnumzana uRamaphosa.
Kungaphumelela khonokho?
It's possible. So kusiya ngokuthi umnumzana uRamaphosa wenelisileni ukukhonvinsa abantu within ANC ukuthi baye ku-alliance le-DA. Kodwa phela sikhumbule ukuba ne-ANC majority of its members ngabantu abamnyama and DA majority of ama members awo ngabelungu njalo i-DA continuation of national party. So i-ANC as an issue of immorality, are they prepared ukuthi baye ku-coalition or ku-alliance lama former apartheid activist? Asazi ke khonapho silinde ukuthi sibone.
Umnumzana Fortune Mlelazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le Studio 7 esejohannesburg kule South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselibhekise kwele South Korea lapho kuza kuqhutshwa khona umhlangano omkhulu wamazwe la welizwe leli lamazwe wezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba kuzahlolisiswa ezamabhizimusi lezombusazwe emhlanganweni lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live. Idolobho lakoBulawayo namhla lidakazelela iminyaka elikhulu lemajumi amathathu yokubunjwa kwalo 130 years. Bekulomcimbi omkhulu namhla edolobheni leli lapho kukhulunywe khona ngembali yakoBulawayo. Abaphathi ntambo bedolobho leli bathi kumele lihlale lihlanzekile njalo babona ukuthi lizathuthuka ngemfanelo ngokuya kwesikhathi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selilobe isivumelwano sokubeka phansi izikhali esithakazelelwa iHamas kanye le-Israel, kodwa kwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngodaba lolu. Ele-Ukraine lidinga uncedo lwezikhali zemoyeni kulandela ukubhonjwa ngamandla ngele-Russia. Lithi liwise amabhomba ohlobo lwama-missiles angama-35 aphoswe ngele-Russia elibhomba kakhulu izitichi zomlilo kagesi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze maphandleni, abafundi besikolo seNgwali Primary School sebefundela egcekeni ngenxa yokusilela kwezindlu zokufundela. Abazali abalabantwana abafunda esikolo lesi bacela uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela, ubika u-Albert Ncube.
Abafundi kulesi sikolo bafunda befulathelene endlini yokufundela eyodwa ngesikhathi umuma omkhathi ungenzi kahle kuthi abanye bafundele phandle. Akumangalisi ukuthola abafundi abafika amajuma esitshiyagalombili 8 lababalisi ababili endlini eyodwa yokufundela esikolo seNgwali Primary School eGwanda South. Unkosikazi Kilebogile Ndlovu oyisakhamuzi seNgwali uthi isimo kulesi sikolo siziswa usizi ngoba abafundi beminyene kakhulu.
Iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasini laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene, enye iklasi ikhangelele enye ikhangelele. Abakufundayo abanye basebengasazwisisi lokudlala ucina kusiba kunengi phakathi.
Umgcini sihlalo wekomiti abazali besikolo seNkhwali, uMnumzana Obert Ndlovu, uthi isimo salesi sikolo sizadala ukuthi abafundi bengaphumelele ezifundweni zabo.
Uthola kwenye indawo bengu-87 abantwana beminyene. Isimo esikiso si-afektha abantwana ezifundweni ukuthi le mpumela yabo ayisoze ibe yimpumela enhle.
UNdlovu utho kwamanje badinga uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ukansila kaward 24 eGwanda South, Mnumzana Ntokozo Ndabalime, udabo gatsha lwezemfundo bake bavakatshela kulesi sikolo bezobheka isimo.
Bathola beminyene klasi engathi angu-4 afundela phandle, aswele indawo yokufundela.
Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ziningi isikolo ezibhekane lodubo lweNkhwali esabelweni sezansi emaNdebeleni.
Udubo lokusilela kwezindlu zokufundela kwabantwana lubhahile ezikolweni ezingasezansi emaNdebeleni. Kwesinye isikhathi ukusulekala kwezindlu lokhu kubangelwa iziphepho ezathatha izindlu zokufundela.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Dawungana Ndoro uthi bakhangelele ukwakha izindlu zokufundela ezingama-500 kusiyaphela umnyaka ozayo, ikakhulu emaphandleni. Uthi njalo izikolo ezilabafundi abaningi zilakho ukufundisa abanye ekuseni, kuthi abanye bangene emini lalo bevuma ukuthi lokhu kungaba nzima emaphandleni lapho abafundi abahamba imango emide besiya esikolo. Abafisa ukuncedisa isikolo seNkhwali balakho ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yabazali uMnumzana Ndlovu unombolo ezithi 263-712-731-224 kusenjalo zidlele evalweni zakhamizi buvuma eGwanda South kulandelwa ukudutshulwa kwesomabhizimuzi. Umnumzana uNkemetse Maphosa oleminyaka yokuzalwa engama-27 ngensonto ebusuku esidolo sakhe. Isikhulumeli samapholisi eGwanda South unkosikazi Loveness Mangena uthi uMaphosa udutshulwe kanhlanu emzimbeni wabhubhele UBH koBulawayo ngoMvulo. Ukhuthaza uZulu ukuthi asebenzelane lamapholisa ukubamba lezi zigelekeqe ezingaziwayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Bokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje sixoxa lamalunga enhlanganiso ye-Youth Ablaze alapha eMelika ukuzoxhasana labanye emakolitshini besabelana ulwazi kwezamasiko, ezamabhizimusi lemfundo. Umqalisiziba ngunkosazana Paula Paloma ofundisa umculo esikolo se-Inala esigodini obuye labanye babafundi bayo.
Ngibuyelapha elizweni lase-America nge-Youth Ablaze Exchange Program. So i-Youth Ablaze Exchange Program iyahlangahlanganisa ama-talents and iya-nature ama-talents nje. So mina ukuza kwami lapha ngibuye njengombalisi we-Inala High School, which is part of the program. So ngumbalisi we-music. So since i-cultural exchange lay izabe ihlangahlanganisa ama-talent, ihlangahlanganisa njalo sizabe siba nature on their careers, what they want to do in their careers. They are here to find out ukuthi bona bangobani kahle kahle with the kids labo esifike labo lapha.
Yeah, nxa lapha ufundisa ezomculo.
Yeah.
Yiwuphi umculo kahle kahle okukhangelayo? Lemgido yangkhona konke okuhamba lakho ongasichazisela kabanzi.
Emculweni ebantwaneni bami laba embuye labo sizabe sihlabela ulimi lwethu kakhulu, ulimi lwethu lesiNdebeleni, ulimi lwethu lesiShoneni njalo. So sizabe sichaya hawo ongungu, sichaya konke nje amahosho, amambira.
Imgido yiphi?
Imgido silazi imgido yesintu. Sila isintu sesishoneni, sila imgido yesintu yesiNdebele. Ya, ikhathesi nje sibuyelazo zona lezi zichisha, lezi khathesi nje.
Kuyini osowakutholayo esingathi ngesingisi achievement?
Ekuqaliseni, I got my first nomination here NAMA Awards in Zimbabwe, eyayinye best actress. Okay. Which I didn't win, but it was an achievement, it's a nomination. Mm-hmm. And then I was part of the video Gacha Praiser,
yeah,
which has 13 million views. So to me, achievement enkulu kakhulu. And then ngikhangelele njalo to be part of a lot of videos, to be part of ukuacta njalo pambili. Sahlangana ekutheni sasisenza enye project Higher Life Foundation. And then that's when esahlangana khona. Higher Life Foundation is a big project ilobu econet khonapho, but yenzwa ngu Mrs. Masia. So yikho lapho esahlangana khona, sabonana our talents, and then sasiba part of the music video. Ngaba yi main actress khonaphana.
Omunye njalo okulolu hlelo lwe Youth Ablaze ngunkosazana Blessings Mhlophe, owazalelwa eSouth Africa kodwa ehlala khona pha eMelika.
And I'm really happy to see that there's a lot of women in STEM. I feel like that's something that we need a lot of representation for women in STEM, especially like the more underdeveloped countries.
Uthi uyathokoza ngokuthi nxa esethekela amanye amakolishi bakhona abesifazana abathatha izifundo ezifana lezakhe, njalo ufisa babe bebaningi kakhulu abavela kwamanye amazwe.
Taking my knowledge from pharmacy tech and broadening it up to become a pharmacist, I would want to, like, after I get my degree, to go reach out to different countries and actually just do my practice over there.
Unkosazana Mhlophe uqhuba izifundo ze-pharmacy njalo ukhangelele ukwenza eze-chemistry. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumnumzana Mlungisi Mhlophe oweZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, wothi ngike ngivulele inkundla. Okwamanje uChris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phitizela Ngqobo oseke wavotisa ngapha kwelemelika.
Ungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ungomunye wabavotisileyo lapha eMelika. Ungasitshela ukuthi kuyini okubonile?
Okokuqala, lapha akuvula izincwadi kusetshenziswa icomputer. Umuntu uyafika nje bembuze imbuzo ethile, bayakubuza isibongo sakho negama lakho, bekubuze umnyaka yakho lekheli lakho. Bakubuza nje khonokho, bakukhangele nje lapha emshineni nje bayacompare nje bayaqhathanisa ukuthi okukhulumayo yilokho yini okuphuma emshineni. Ngemva kwalokhu basebe kule phepha nje abaliprintayo besebe kunika-ke iphepha leliyana ubususayini ukuthi hhayi lokho kusephepheni yipho kanye okuqhamba wena. Ususiya kutafula elilandelayo lapho ozathiwa khona esingathi yibalot ekuvota. Lapha eMaryland uyakhetha ukuthi kumbe ufuna ukuvota emshineni kumbe ufuna ukuvota ngephepha ngokwalo. So lapha abavotela emshineni bayaphiwa nje ekungani i-passcode ubususayifaka-ke emshineni. I-information yalana efana nale ekubalot elisephepheni iyaphuma nje ube selokhu ukukhetha-ke ubotobotoza ukuthi hhayi lapha ngivotela lo, ngivotela lwana, ngivotela lwana, ungaqeda usuchaya usubmit.
Impumela siyasibone ingani ihle iphume khonapho khonapho. Ukubone njani ukuthi kathi impumela yokhetho kungani iphangisa?
Njengoba ngithile ukuthi ungavota ngelokhuza ngomshina ubusu senzo submit kuyabe kunje lokhu kukubala kufaka ama total kodwa abavotisayo abanelisi ukubona ukuthi ngubani okhokhelayo kubani sethole amavoti amangaki ikanti labana abavota ngephepha esingathi manual ballot ngase kodwa ukukhona lapho ofaka khona komnye umtshina oginya iballot esingathi lapha bathi basebenzisa ibizo lithi scanning they scan iballot bese belifaka nje kwekunye ingcebo ethi ngaphansi ekhongozelayo la khona lapho total abe elokhu esiba khona line livotisayo eliyabe likubona inani labantu asebevotile liyabe lingaboni inani lokuthi sebevotele bani nxa ukhetho soluphela lapha eMaryland luphela ngo-8 liyake selihamba ke selisasayina ukuthi seliqedile ukuvotisa sebe sithi khona khona kulo mtshina wakhona kule bhathani yakhona nje uqale yasithi close the poll ungavele uvale ama-polls ukuthi kahle singalesi sikhathi abasavumela ukuthi uvote omunye umuntu sokusiba khona lapho-ke ongaprinta khona ukuthi send i-outcome ungavele uchaye-ke nale ibhathani naleyo konke sokuthunyelwa khonapho nje within a minute ke sokusazakala ukuthi ubani uphumele okungakanani kodwa abavotisayo alenelisi ukubona as ilanga le-progressa eliyalibona kuphela inamba yabantu asebevo
asithi thina kusekhaya lapho okungacitsha khona amandla kagetsi akungeke kwaphazamiseka na
ye kuyaphazamiseka kodwa imitshina yakhona injalo ilama-battery ayenza i-backup abe khona asithi sisebenzisa imitshina le ekhaya usukubona liyalala liplugile emagetsini kalo kufanana nje lama-battery ekhalana uthi angayo esola liplugile nje khonaphana ama-battery lana lawo abe-charge lama-battery akhona alamandla ukuthi kwanisa ukwenelisa ukuhamba okwamahola angu-20 hours
likhona yini ixesha lokuthi umuntu aqilibezele
into esengayifundayo ukuthi omaqhingase la maqili bakhona yonke indawo okwamangalisayo oqalayo ukuthi thina lapha eMaryland njalo ngikhuluma ngisithi eMaryland ngoba eMelika imithetho iyachiyana nge-state by state kulamanye ama-states ukuthi bafuna ukuthi ubuye lesithupha kumbe icengelelane lokuchayela i-driver's license eMaryland awukhaleli ukubuye uthwele i-driver's license kumbe isithupha sakho uyazibuyela nje wena mathupha so okusizayo ukuthi nasubuyile laphana njengoba ngithi ukuthi bazafika bethi unguzibani wena usutshela sibe-charge laphana ikheli lakho mbani subatshela bayabona laphana wazalwa nini subatshela bayabona laphana engakwaziyo khonapho ukuthi ungafunda okomunye ube la information yane yomunye ubuye wena sukhuluma suzenza yena angazi kumbungenelisa khonapho kodwa okwenzakalayo ukuthi awenelisi ukuvota kabili hhayi kulokhu kuye kuvaliwe ngoba umtshina lwane ungavele uvote uyasivala ibizo lakho kulabanye abake becele ukuthi bethunyele ama-ballot ngikhaya ukwenza ukuthi bevote bengikhaya ungenza njalo ubusubuya mathupha umtshina lwane uyahle ukuphikha ukuthi ngelanga elinje wena sakuthumela ibhalot
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
yebo sibalani kahle balaleli lapho khona uma kulo khetho hamba uyevota ngoba ivoti yakho
lo-ke bengumnumzana Phithizela Ngcobo ebesiqoqa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
ye siyabonga kakhulu Chris Dande ungadinwa lakusasa abantu abaningi emaphandleni kabayisebenzisi imali entsha yohlobo lwe-Zimbabwe Gold kumbe i-ZiG ngenxa yobuzima bokusebenzisa omakhalekhukhwini ngendlela eqondileyo basebenzisa idola lemelika amaranzi lamapula kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi kabasebenzisi ngitsho lakancane i-ZiG ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amagagasi bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela induna ufuyana wesigabeni sekezi uthi kunzima ukusebenzisa i-ZiG emaphisa lakwezinye indawo
izitolo eziningi esizisebenzisayo izitolo ezine emakhaya yona nje umtshini wokuthi umuntu yaswayiphi imali awukho ngoba le nethiwekhi vele ayikho ngitsho inethiwekhi yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele abayisebenzisa i-ZiG ukuthi uzosebenzisa i-ZiG kufanele ukuze uye emaphisa amaphisa yi-growth point yethu eseduzane yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona kodwa-ke lakho kulesi silelokhuza enkulu kakhulu nge-nethiwekhi usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ematrayileni uthi nxa suyatshayisa kuthiwa inethiwekhi ayikho. Ivele ingekho yona leyo nethiwekhi ngoba vele iyasihlupha lanxa ungaswayiphi. So iyinto enkulu yona le esihluphayo kakhulu. Kodwa ngiyangizwe ngapha kobulawayo ukuthiwa hhayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
Uvuyana uthi basebenzisa imali ejiyeneyo.
Sisebenzisa kakhulu amaranzi. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazize kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ihlobo zabo ezingapha emakhaya. So yes, iyosebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Beitbridge, Kwanda South, Insiza, Nkayi, Lupane, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo izigi umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi izigi le. Sisebenzisela imali yethu le esiyazi esiyithanda idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo izigi leli hatshi asikaliboni. Nxa unokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele. Ngeke ngaba lalo mina i10 zig ngafuna ukuthenga stradini umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wadli 5 rand le ukukhanya lami kwampithikiza even ndakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalama pensioni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama airtime kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le America kumele libe yi13 zig lamasenti phezulu kodwa bekutshela ukuthi hayi idola liyi10 zig vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisebenzele idola impuphu nje siyakade siyindlala sithanga hayi lokhu American dollar leyi sisebenzela kuhle kakhulu thina idola
uthi bayayisaba imali le
siyisaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo kade siyindlala abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo abanye bathengisa inkomo abanye bathengisa obabhema abanye imbuzi kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi uthi usulitholile izigi lelo uzosokuthiwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate ungabala lapha kubo-social media uzokuthiwa imali yangikhona iyabophisa labantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali leyo so hhayi emakhaya lapha thina hhayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar le-rand hhayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu sithengele sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hhayi izigi thina asikaliboni ngapha emaphandleni
uhulumende uthi kumele izigi isetshenziswe ilizwe lonke sekubotshwe abantu abafika phose ikhulu abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube
America.
Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uziboniso Phumuzile Dube ozibiza ngegama lokuthi Barry Mr. Zibo emculweni ehamba leqembu lakhe elenduna zedale nawe ngixoxa lo ntuka Meligomo weStudio 7 ngedlaladela lakhe elija
ngiyabonga mfakazi ngidabuka endaweni yaseLupane emagondeni amade ku-BH66 eDandanda area kumathokotha wathi endaweni awayibiza we-Dim Dlankosi sengila ama-albhamu amathathu namasingili amathathu eyodwa ngayithabela inkulufane squad le-DVD eyodwa
Aba
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ungaxhumana lami enambeni ethi 0027 634341102, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mr. Zibo and Induna Zedale, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mahole Mabovela Dube. Ngidlala iy'ngoma zami ziyatholakala ku-more than 50 online platforms, YouTube, Deezer, IVT, Amazon, TikTok. Lapho nje ngacabanga ukuya khona uyafika ubhale uthi Barry Mr. Zibo.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibachiyela la mazwi ukuthi abangasazi ukusapota iqembu likaBarry Mr. Zibo ezindlela zokudlala, ngoba lokho esengikwenzile ngokunye kwakhona kukhulu kuyeza. Njalo ngiyabathembisa ukuthi njengoba ngaqala from the first album kusiza kwesibili hamba ngiphosela ingoma eyodwa yesilungu, ngisazaqhubeka futhi ngikwenza lokho. Nalo nyaka izoba khona futhi ingoma yesilungu eyodwa ku-albhamu ebuyayo.
Wankulu Jagaleka, singayihlula izihlobo sesikhangela indaba ezikhokhela namhlanje. Sebehlulekile abebandla le-African National Congress ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kule South Africa. Sigqiba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.